Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 31, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. ZANU PF yotungamira mune zviri kubuda musarudzo dzakaitwa nezuro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe Electoral Commission iri kuita chinono mukuburitsa vakakunda musarudzo. MDC Alliance inoti yakakunda musarudzo dzanezuro, kukuwo ZANU PF ichiti yakakundawo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zviri kubuda musarudzo dzekumaruwa zviri kuratidza kuti ZANU PF iri kutungamira musarudzo dzakaitwa nezuro. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vachigaro veZimbabwe Electoral Commission, Justice Priscilla Chigumba, vazivisa kuti ZANU PF yakunda pasarudzo dzeparamende kuchiredzi East, Wedza South, Mashingo West, Mashingo South, Mudzi North neMarondera West. MDC Alliance yakunda kuGwanda Central. Munyori wezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vati vafara nezvabuda musarudzo parizvino.
Marizaus ari kutifadza somusangano weZANU PF ari kuratidza kuti makandidates edu ari kubudirira. We just hope that zvinoramba zvichiitika kwese kwatinenge tichikubvisa.
Munyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Munzora vati pachine mutambo uye vane zvikwata zvavo zviri kuunganidza zvabuda musarudzo kubva kumatunhu ese.
Well, pataura maresults ema constituency 7 chete. Pama constituency 7 ipapo tiri kuona kuti MDC Alliance tine constituency imwe chete iriko Gwanda Gwanda Central. Asi pachine maresults achiri kuuya, saka tichaona tichizvachagwa kuti timu dzedu kuti dziroti chii pa ground.
Kunyange hazvo zvabuda mudunhu ravo reHarare Central zvisati zvaziviswa, vamwe vange vachikwikwidza munzvimbo iyi muzvare Linda Masarira vaudza Studio 7 kuti vakundikana uye vatambira zvabuda musarudzo.
Vanhu vafotera zvavanoda. Ndinovimba kuti havazochema naramangwana, nekuti kumashure kwanokuzva kwavakabva munhu agona kunokunda maresental constituency munhu asingapinde muvanhu, asingatsaure muvanhu, munhu wavanoziva kuti haana chaanoita. Saka naizvozvo ndozvido zvavo, ndozvavada. Saka vachaita sei?
Vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vari kufadzwa nezviri kubuda musarudzo.
Ende sezvamangonzwawo, bato guru munyika yeZimbabwe, ndinoreva kuti guru panhamba yavanhu matozviona ratanga kutungamira. Hatinganyanyida kutaura zvinoenda mberi nekuti tinopedzisira tovanaunza maresources, asi ndirangozivisa vanhu vemuZimbabwe kuti aiwo zviya zvatanga. Vamunangagwa vatanga kutungamira, ende zvapo ndozvabuda zvatinoshanda nazvo so far. Ende zvinotaridza kuti ramangwana ramakajeka rekuZimbabwe remaoko akachengetedza.
Justice Chigumba vati vachazivisa zvimwe zvabuda musarudzo mukati menguva shomanana iri kutevera. ZANU PF neMDC Alliance ndiwo mapato ari kutungamira musarudzo, kunyange hazvo zvabuda musarudzo zvisati zvaziviswa zviri pamutemo. MDC Alliance iri kutungamira zvine mutsindo mumaguta nemadhorobha akawanda, ukuwo ZANU PF ichitungamira zvine mutsindo munzvimbo dzakawanda kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
ZANU PF iri kutungamira zvine mutsindo musarudzo dzeparamende mudunhu remasvingo. Pari zvino iine zvigaro zvipfumbamwe kubva pagumi zvabudiswa neZimbabwe Electoral Commission, ZEC. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
MDC Alliance inotungamirwa naNelson Chamisa ndiyo iri kutevera ZANU PF mudunhu remasvingo mushure mekukunda mumasvingo eBen. Mukuru weZEC Masvingo vaZekspudirai vaudza vatori venhau dzabuda musarudzo munzvimbo dzatumirwa kwavari panguva yekupera kwezuva, asi vati zvimwe zvichiri kuuya. Kuzaka West vaOfias Murambiwa veZANU PF vakunda vaFestus Dumbu veMDC Alliance. Kumasvingo South vaClaudius Marongo veZANU PF vakupanga vachiteverwa navatawanda mavhairi vePeople's Rainbow Party. Sazvigaro veZANU PF Masvingo vaEzra Chazambira vakundavo vachiteverwa naamai Rozwita Madzivire veMDC Alliance. Kuchiredzi West, Chiredzi East nechiredzi South, ZANU PF yatora matunhu ose ikakunda zvakare kuzaka East nekuzaka Central. Vapudurai avo vaibve mudzidzisi uye vari nhengo yeZANU PF District Coordinating Committee vasati vaenda kuZEC vati sarudzo zvakaitwa zvakanaka, uye vanhu vemasvingo zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana pane vakanyoresa kuvhota vakavhota nezuro.
Svingo province vanhu vakavhota varume vaita ivo this is 217,032, madzimai 295,617. Ndikati ndozvinobvozva tipa 83% yemari tisatipota tisakwanisa kuvhota. Then matizaus acho anoanaunzwa kutanga paward pana awards election officer ndopanoanaunzwa malocal authority results. Then abvapo anozoenda pa constituent kumati senda ndopanoanaunzwa marizaus AMP. Then presidential results anoenda straight ku Harare kwa national command center ndokunaunza a president. Saka sizo tukore izvi ma kanzi akatoanaunza ma MPs ari process kuanaunza izvi. Then kana zvoya kuno mamwana ya kunoko tingata ku chi work out tiwane ma provincial councils nema senators ne National Assembly Women Quota ndomafambira zvinosvitsa.
Vapururai vati vachabudisa zvimwe nekuunzwa kwazvichaitwa kuhofisi yavo. Mashoko ari kutambirwa anoti ZANU PF yatora zvigaro makumi maviri nezvitanhu, NDC Alliance ikatora chimwe chete pazvigaro zvose zviri makumi maviri nezvitanhatu mudunhu remasvingo. Musarudzo dza2013 ZANU PF yakatora zvigaro zvose zveparamende mumasvingo. Hatina kukwanisa kubata vakunda nevakundwa musarudzo kuti vatipe pfungwa dzavo. Musarudzo dzekumakanzura, NDC Alliance yakunda ZANU PF mudhorobha remasvingo apo yatora zvigaro zvinomwe pazvigaro gumi zvirimo. Dhorobha remasvingo raswera rakanyarara, vazhinji vakamirira kunzwa zvabuda musarudzo, asi vamwe havasi kufara nemushure memashoko ari kubuda mumasaisai. Vatore nechikwanda vati vaswera vakamirira zvabuda musarudzo asi zviri kubuda masaisai zvavatyisa.
Atakamira official statement rinotsanangura kuti mavhotsi akafamba sei kunyaya yemaMP yavo, but pari zvino shangwa dzino hatisati tanzwa kuti marizao dzachona rofisha vakamira sei. Asi zvatiri kungonzwa kumaindaneti kumasocial media ari kutaurawo kuti MDC inenge yatira kashwini zano zvokuti nemamwe makore mashanu kuti tichingotambura.
Vamwewo vakaita savaota mataranyika vanoti vamirira kunzwa zvichabuda musarudzo yemutungamiri wenyika pakati pavaNelson Chamisa veMDC Alliance navaEmerson Mnangagwa veZANU PF.
Isu tamirira kunzwa zvemukuru wenyika, zvokuti tiri kunzwa zviri kubuda pamasaisai kuti MDC yakaruza kumasvingo, asi chatamirira hedu ndechekuti zvokuti kumapresident uko ndiye anahwina.
Asi mumwe mutsigiri weZANU PF vaDavis Guyo vati vatomirira kuita mabiko vachipemberera kukunda kwemusangano wavo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Kandri Maramba.
MDC Alliance inoti yakakunda musarudzo dzanezuro nekune rumwe rutivi, ZANU PF ichiti yakakundawo. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashara pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa paMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi. Mumwe wevatungamiri vemapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance vatendai biti vati vaChamisa vakakunda musarudzo dzanezuro, asi komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kuita madanha kunonoka kuburitsa zvakabuda musarudzo. Vabiti vati seMDC Alliance vakabatanidza zvose zvakabuda musarudzo dzanezuro, vakaona kuti vakakunda musarudzo idzi.
Tine maresults atakolekta from maresults edu, and zviri kushoti vachamisa varova vamunangagwa, zvinonzwisa tsitsi, asi tiri concerned nenyaya yekuti zeki yacho iri kunonoka kuannounza maresults. Mugore ra 2013 yakazoannounza maresults musi wa 5 May, isavhota musi wa 28 March, 6 weeks. So tiri kuti isu zeki ngainoannounza maresults iwayo anozoconfirma nezvatinazvo. Tiri kuti izvo zvakare kune vada kuba election iyi, ndataura nyaya yekuti vari kuramba kutipa ma V11 forms, ndataura nenyaya yekuti izvo vari kunonoka kuendesa maresults kumapolling stations, ndataura nenyaya yezvo zvakare kuti vakuita basa rekuita manufacture fake news manyepo.
Nekune rumwe rutivi, munyora anoona nezvemitemo muzanu PF vapo Mangwana vatiwo bato ravo riri kutarisira kukunda musarudzo idzi.
Isu toziva kuti maresults achauya achaannounswa nezek, isu hatiazive, toziva aya atapiwa pano anoratidza kuti tiri kuhwina, mamwe takaamirira. Ava vane ava ava vanobvumidzwa nomutemo kupenga. It's the right of everyone to be insane.
Mushure mezvataurwa navabiti, vatsigiri veMDC Alliance vabva vatanga kupemberera panze pemuzinda weMDCT yavachamisa. Mumwe mutsigiri weMDC Alliance vaKilian Nyamutsikwa vati vachamira navachamisa kunyange zvodii.
Ndinozvitambira nomufaro mukuru chaiwo nokuti ndozvatakatarisira tese nyika yese.
Zvichakadai, vabiti vapomera mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga mhosva yekuronga zvekuuraya vachamisa pamwe naivo vabiti.
Ndataurazve zvakare kuti vachiwenga vapa direction yekuti vachamisa neni tipondwe.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherit Charamba vati havasati vanzwa kuti nyaya iyi yakamhanharwa kumapurisa here kana kuti kwete, asi vamangwana avo vanove zvakare mutevedzeri wemutauriri weZANU PF vati hapana chikonzero chekuti vachamisa navabiti vaurayiswe nebato ravo.
Vachiasasinetirwa chii? Kungonotsvakawo nezvinhu zvisina nebasa. Revana veZimbabwe vatotaura, vanoziva kuti bato rinoamirira nderipi. Hakuna munhu anoda kubata munhu akaita satendai biti ane chiiwo changapa kumunhu.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kana ivo vachiwenga kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yechinoichi ziviso chakakosha pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose, makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 Chikunguru kusvika musi wa 7 Nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Mumiririri wesangano reAfrican Union muAmerica, Dr. Arikana Chihombori kwavo, vanoti vanhu vanofanirwa kutambira zvinenge zvabuda musarudzo pasina mhirizhonga. Vanoti sangano ravo rakatuma vaongorori kuZimbabwe panguva yesarudzo avo vari kuti sarudzo dzakaitwa murunyararo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Vanhu vanofanirwa kutambira zvichabuda imomo. Pari zvino, handisati ndanzwa macomplaints ekuti pane tsoro dziri kutambwa here kana chitsotsi chiri kuitwa. Saka kana my elections are free and open, tinofanira kuti tiadi ti accept. Ndo inonzi democracy ya. Haungati democracy in democracy kana zviri zvamutete kana zviri zvandinoda zvikasabuda madiro angu haisi handizvida haisi democracy. That is not democracy atinoda. Tinoda kuti vanhu vedu vadzidze vakure kuitira kuti kana pati yako ikasawina gore rino moziva kuti the next 5 years mogarawo muchidi muchirongana muchicollecta mafundraising nenyu muchicollecta mari kuitira kuti pamunodzoka mogowo hondo yakadi yakakura. Ndo inonzi democracy kwese kurovana pamastreet because pati yako haina kudi haina kuwina. Vanhu veZimbabwe vedu we ngati kurei democracy inoti may the best man win. Kana yako isina kuwina, you wait until the next election.
Tinoona zve mune vanyarikani vanobva kusangano renyu reAfrican Union vanga vari kuongorora sarudzo idzodzi dzemuZimbabwe vari kutiipa nezvamuri kunzwa pari zvino nemafambiro akaita zvino.
Zvandiri kunzwa pari zvino zvinhu zviri kufamba nemugwara. Havasati vaona havangati irregularities kana kuti tsoro dziri kutambwa kana mashenanigans. So far zvinhu zviri kufambira mugwaro izvo zvatinonga kuti tidi tinzwe. Ndokusaka African Union yakatumira maobservers early kuitira kuti vatange kuona zvinhu before kuti vaone nguva yokufamba nyika yese vachiongorora kuti mavoting stations akamira sei, maregistration process akamira sei, kana vanhu vachiuya vanopinda vakamira sei. Kume kwashova kuti hapana kana tsoro dzingambotambwa. Kume kwashova kuti mikana yese kana maburi yese anga aripo ekuti vanhu vangakwanise kutamba tsoro avharwa. Saka African Union is very satisfied, we are very proud kuti Chairman Musa Faki Mahamat vakatumira vaongorori in advance and vanopita basa ravo.
Avo vanga vari mumiririri wesangano reAfrican Union muAmerica, Dr. Arikana Chihombori kwao vachitaura naMarvelous Mutlanganya uye vari pamuzinda weStudio 7 muWashington DC. Sangano reHuman Rights Watch rinoti riri kuenderera mberi nekuteverera zviri kuitika mukuverengwa nekuburitswa kwezviri kubuda musarudzo. Mukuru wesangano iri kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vanoti chirongwa ichi chanonoka kutanga uye hazvisati zvanyatsojeka kuti bato riri kukunda nderipi kunyangwe hazvo mamwe mapato ave kutopemberera achiti akunda.
Mukuru weZEC muzvare Priscilla Gupta vari kutaura iko zvino kuti kune dzimwe nzvimbo vachiri kuverengedza zvakabuda musarudzo, asi vatanga izvozvi kutaura padanho revamiririri vemuparamendi kuti ndivape vakakunda. Vakatizve ivo zvakabuda musarudzo pamukuru wenyika zvichataurwa mazuva mashanu asina kupera, asi havasati vapedza izvozvo. Vebato rinopikisa reMDC Alliance vanga vari kugununa vachiti kunonoka kwazviri kuitwa kunenge kuri kuita kuti padikwe kana kuvhiringidzwa zvakabuda musarudzo.
Totarisawo kuti ivo veZEC vambenge vachitaurawo kuti hazvitenderwi kuti vanhuwo zvavo nevemamwe mapato vaburitse zvinenge zvabuda musarudzo. Zvinofanirwa kufamba sei?
Hongu pamutemo veZEC ndivorega vane mvumo yekutaura zvinobuda musarudzo, asiwo zvakare mutemo unoti panovhoterwa pega pega panofanira kunamirwa panze pamadziro bepa rinonzi V11 fomu rinotaura kuti vanhu vavhota sei panzvimbo iyoyo.
Ko izvowo zvekuti zvabuda musarudzo zvinonamirwa panzvimbo dzoso dzose paari kuvhoterwa hazvizogoni here kukonzeresawo mhirizhonga?
Iko zvino mhirizhonga yanga yava kutoda kutoti ingangomuka ndeyekuti kune dzimwe nzvimbo dzinoita idzo zvikamu makumi maviri nechimwe chete kubva muzana 21% kusina kunamirwa mapepa iwayo, zvosimudza pfungwa yekufungira kuti zvichida paroda kubirirwa. Saka vanhu vazhinji kunyanya veMDC Alliance vari kutogumunira nenyaya iyoyo kuti kune mhaka yei mutemo uchiti namirai asi munzvimbo idzi dzakati wandei mapepa iwayo haana kunamirwa anotaridza kuti vanhu vavhota zvakadii panzvimbo iyoyo.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vachitaura vari parunare kuHarare. tambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti nyaya yekuti vakadyidzana neRussia musarudzo haisi mhosva yekuti vangatoendeswe kumatare edzimhosva. VaTrump vashorawo zvikuru vari kuferepeta nyaya iyi vaRobert Mueller. VaMueller vari kuda kuona kuti ichokwadi here kuti vaTrump vakadyidzana navo muna 2016 munguva yesarudzo zvakapa kuti vakunde. Mutemo wesarudzo muAmerica hautenderi kuti nyika dzekunze dzipindire. VaTrump vanoti amai Hillary Clinton vavaidyidzana navo ndivo vaitodyidzana nekushanda neRussia. Aya mashoko mamwe chete akataurwa negweta ravaTrump vaRudy Giuliani paterevhizheni yeFox News. Vasori vemuAmerica vanoti vane humbowo hwekuti North Korea iri kugadzira imwe nzvimbo yekugadzira zvombo zvehondo zvemuchadenga pedyo nenzvimbo yeSenamdong. Bepanhau reWashington Post rinoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti North Korea iri kuramba ichigadzira zvombo kunyange hazvo mutungamiri wenyika iyi vaKim Jong-un vakatsidza kumutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti havasi kuzogadzira zvimwe zvombo zvehondo zvemhando yepamusorosoro pamusangano wavakaita kuSingapore. Chirongwa cheNelson Mandela Washington Foundation chiri kuita musangano mukuru nhasi muguta reWashington DC umo mune vechidiki vekuAfrica mazana mapfumbamwe kubva kunyika dzakasiyana siyana kuAfrica. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumusangano uyu zvinosvikawo makumi matatu. VaShepherd Nyambayo vanoti chirongwa ichi chamubatsira zvikuru kuvandudza mafungiro avo nemaonero muupenyu.
Yali chirongwa chakapatsurwa kuti chibatsire vana vevhure Afrika vachari vari kusimukira, vana vari kuita zvinhu zviri kuunza kuti Afrika ibudirire, vari kuwanikwa muzvikamu zvenzvimbo dzavanogara vachibatsira vagari vemo. Saka ava vana vacho vanenge vari vana vari kutanga mabhizinesi nevana vari kubatsira mumatongero ezvinhu zvinoitika muzvidimbu zvenzvimbo dzavanogara.
Zvii zviri kuitika muDC nhasi mamuri?
Saka vana vanobva kunyika dzese dzemuno muAfrica vari kusangana vachikwanisa kuti vataure maererano nezvinhu zvavari kuita munyika dzavanobva kwavari. Isu vekuZimbabwe takaya kunoti about 42. And neuwandu hwedu tinenge tichikwanisa kuwana mukana wekuti tiratidzane nevamwe vanobva nemhuri yese yeAfrica kuti ndezvipi zvinhu zvatiri kuita iko kwatiri kubva kuZimbabwe. Nazvo tinenge tichitsvaga nzira dzekuti tingakwanisa here kushanda navo imo muZimbabwe, nekuti sekuoneziva kwenyu Zimbabwe inyika yakanaka zvikuru.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheYali 2018 vaShepherd Nyambayo vachitaura vari muno muWashington DC. Mumwewo musikana ari muchirongwa ichi muzvare anoziva Marindire anoti pane zvizhinji zvavachanoshandisa kubva mune zvavadzidza muchirongwa ichi.
Tadzidza zvikuru maererano nenyaya yekushanda pamwe chete sevana vemuAfrica. Kazhinji unowana kuti tiri kuita zvinhu zvakanaka but tiri kuzviita munhu nemunhu tisina kubatana. Saka chinhu chandaonyanyowana pachirongwa ichi ndechekuti tinofanira kushanda takabatana kuti nyika dzedu ende kuti Afrika yacho ibudirire hunge tiri kushanda takabatana.
Vamwe vakabvawo kune dzimwe nyika vamuinavo ikoko, chamunoona sekuti muchagona kuzoita pamwe chete navo chii muchienda kumberi?
Ndakananyobatwa negadzira nzvimbo kana zvirongwa zvinokwanisa kuwanikwa nemunhu wese akava munhu ari ane disability anofanira kunge achiwanawo kodzero dzake zvakangoenzana nemunhu asina disability yacho. Zvirongwa indinoshanda ndiri muEducation, munyaya dzekudzidza dzefundo. Vanhu vane madisability havakwanisi kuinda muzvikoro izvozvo pamusaka pe zvivakwa zvacho hazvina kugadzirwa kunzi vanhu vane urema ihwohwo vakwanisa kupinda muzvikoro izvi. Saka ndiyo imwe nyaya yandiri kuda kuenda ndichinoshanda nayo ndichibatana nevamwe vari mune dzimwe nyika vari kuitawo izvozvo kuti tiwanikwe tichigadzira kuti education yedu, fundo yedu inge ichikwanisa kubatwa nemunhu wese angava ani zvake.
Muzvare anoziva Marindire vachitaura vari muno muWashington DC. zvichitevera kuziviswa nezek kwezvabuda musarudzo vanhu vave nemaonero akasiyana siyana pamusoro penyaya iyi jonga kandemiri anoti panyaya inotevera
pamatunhu manomwe aziviswa nasachigaro vezek amai Priscilla Chigumba nevamwe vavo ZANU-PF yakunda matunhu matanhatu izvo zvaita kuti vamwe vakarerekera kumubatanidzwa MDC Alliance vati havasi kugutsikana nezvaziviswa mumwe wevari kuramba kutambira zvaburitswa nezek ndava Paddington Japa Japa vanotungamira sangano reZimbabwe Center for Equal Opportunities avanoti hazvingaiti kuti MDC Alliance ikundwe kumatunhu ataurwa aya iyo yaizadza nhandare pamisangano yayo
uchingoona kubvira pane 7 aanaunzwa aya unotoona kuti maelection atobirirwa kudhara manyepo aya zviri kutoratidza kuti Chamisa atodyiwa kudhara ende isu sevanhu veZimbabwe sema civic society organizations hatisi kuzotendera zvakadai soizvo tinoda kuti zeki iite chaizvo chaizvo tiri kutoona kuti marizausa nda2013 aitwa upload ndoari kuanaunzwa apa isu hatisi kuzobvuma china dzakadai
vajapa japa vanoti vanofunga kuti zeki yashandisa zvakabuda musarudzo dza2013 matunhu ayazivisa vachiti vacharamba kutambira zvaziviswa izvi uye vacharatidzira kusvika zeki yagadzirisa zviri kubuda musarudzo pari zvino
tikuda izvo marizautsi chaiwo kuti anyatsoitwe iwo chaiwo Chamisa anga achipula macrowds anosvika kuma40,000 50,000 taakushamiswa yazvinoizvi madifference ema9,000 10,000 zvabva kupi mashura akadai hatisi kuzobvumira zvakadai kuti zviitike kana zvichireva kuti tichaita demonstration everyday kusvikira nyika ino yagadzirika tichatoita
asi nhengo yezanupf varodrick nyika dzino avapindawo mumusangano wezek nevatori venhau uyu vanoti zviri kutaurwa navajapa japa nevamwe vavo ndezvemugotsi matsuro sezvo zanupf yakagadzirira hwaro hwayo munguva yekutsvaga rutsigiro kusvika pakuvhota
maonero andaita zvekuratidza kuti ZANU-PF iri kuhwina ende yakashanda paground nemaonero ataita ndosaka taona vanhu vanga vakonfuswa pachinyorwa mawhatsapp achinzi vachamisa vahwina zvisirova zvisirizvo saka taona zvaakutaurwa nezeki zvatiratidza kuti zvechokwadi political party ZANU-PF yaishanda ichimobilize vanhu nokuti zvakafanana nokuti kana pari pamusangano kuungana kwevanhu hazvireve kuti vanhu vanenge vane pfungwa idzodzo vanhu vanonge vachiuya vachida kuona nekunzwiwa speech kuti ine zvinotibatsira here ine zvinotiumba here kuti tive chinhu chimwe chete saka kuunganirwa hazvireve kuti unodiwa
zeki yazivisa zvakabuda musarudzo yevamiriri veparamende matunhu anoti Marondera West Mudzi North Masvingo South Masvingo West, Wedza South neChiredzi East ayatorwa neZANU-PF ichikunda zvine mutsindo kuchitiwo dunhu reGwanda Central iro ratorwa neMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Jonga Kandemiri.
Chirongwa chedu ched connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo kana muchida kupindawo muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku studio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. ZANU-PF yotungamira mune zviri kubuda musarudzo dzakaitwa nezuro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe Electoral Commission iri kuita chinono mukuburitsa vakakunda musarudzo. MDC Alliance inoti yakakunda musarudzo dzanezuro, ukuwo ZANU-PF ichiti yakakundawo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani na 6 a.m. Apo tinokuudzai zviri kuitika mukuenderera mberi kwenyaya dzesarudzo. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumai kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Gibbs Dube achikupai chirongwa cheIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 31/2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanupf likhanya rikokela kumpumelo yokhetho olusanda kwethulwa ngabe komishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Lokhu kubangelwa ukuthi iprocess eyokuthi ama results abe certified ukuthi siwabani ukuthi isikade sithi ngenxa yokuthi kuze ukuthi sibe siwathwele wona ngokwawo asayinwe ngabantu evelela ezigabeni lezigabeni izigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala ngalokho aphuze ukubuya.
Abantu bathi bamelele ukhetho lolu ngamehlo abomvu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ivandla lezanupf likhanya likokela kumpumela yokhetho esanda kwethulwa ngabe komishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ezigabeni eziyisikhombisa lapho inqobe khona kweziyisithupha abe-MDC Alliance bathola esisodwa. Ukuhlaziya impumelo le esiyethulwe ikomishini yezek, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ntebele.
Ukuthengisa sobala ukuthi into azimanga kuhle for i-MDC Alliance ngoba ngananjelela ama-results analo esiwanikiweyo lapho izanu kade iwina khona ibiwina ngamamajini amakhulu 14,000 to 2,000. Bese kusithi i-city analo eyi-one ewine i-MDC Alliance eGwanda, I think umuntu we-MDC Alliance bele 11,000 owezanu ele 10,000. So ngibona ngani indication yokuthi kungaba le surprise enkulu kakhulu kuma results azabuya wona la. Ngibona izanu isuka le 2/3 e-parliament because that means izalandela ama trends ka 2013. So amboni i-alliance iwawina ama seat awinwa izanu ngo 2013. So ngibona ngani this time around ngathi kuse-announce wonke ama results siyaphela izanu ile 2/3 nje eklini.
Abe zanu PF Ndebele yebo bathi banqobile, abe MDC Alliance labo bathi banqobile, kuhamba njani khonapho ngokubona kwakho?
Obviously ukhona omunye ongasitela iqiniso and sesingakwenza kade sikuthi simelele yona izek ukuthi isinike ama-results la. But okuqakathekile nxa ukuthi abe-alliance bathi banqobile, bona ngani sekumele besinike i-evidence ukuthi sithi sinqobile ngoba lokho lalokho lalokho. Ngoba vele lapho kule mpikiswano khona akula muntu ovumayo ukuthi hayi lapha banitshayile. So siza kuzwana la ma-allegations ze-rigging lento ezinjalo, okuyinto esithola siyizwa. Mina ngibona ngani sekuyisi ukuthi MDC isithele ukuthi ngakurigwa njani, nxa kuyukuthi abalayo i-information yokuthi irigwa njani, hayi bezithulele ukuthi hayi kusehlule sizahamba next time ngoba I think sesidiniwe ngokuzokuthi hayi sigciliwe liqile njani, akulanto ekhanyayo ukuthi baqile njani.
Nxa inqobile izanu Ndebele abantu beyivotele mpela kungazange kube lokuqilibezela, kuyabe kusitsho yini ukuthi mpela abantu beZimbabwe bayasuthiseka, yiyo impilo abayifunayo
impilo yokudubeka, impilo yokuhlala bengela imali emabhanga, impilo yokuhlala bephiwa ukudla njengenkuku, impilo yokuswela imisebenzi, yikho abakufunayo.
I think there is kulama dynamics amaningi kakhulu ukwedlula khona kokuthola ngoba uzananzelela ukuthi umuntu osedrobheni izana ukayifuni ngoba nguye umuntu ongenamsebenzi ongenamali lento ezinjalo. Bese kusithi umuntu osekhaya impilo yakhe ingabe ijiyene nomuntu osedrobheni, indlala abona ngayo izana kwesinye isikhathi ijiyene ngoba izana iyamphathela impuphu, iyamphathela i-fertilizer.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa icungweni loNtukamani Nkomo kwe-Studio 7 okobulawayo. Kusenjalo ke sifisa ukuthi silethulele okuthunyezwe ngu-Mavis Gama khona ngale ke kwele Harare.
Lezi zigaba ngezivalisa iMarondera West, Mudzi North, eseMashingo South, iGwanda Central, iMashingo West, iWeza South, eLetshiredzi East. Abe-MDC Alliance bathole esisodwa eseGwanda Central. Esethula limpumela eNational Command Center eHarare International Conference Center, umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba uthi lokhu ngokwakuqala ilizwe liqhuba ukhetho ngendlela ye-polling based election.
In respect of Marondera West constituency, the results are as follows. Maslin Kunaka of the Zimbabwe Partnership for Prosperity Party received 597 votes. Maishorewa Amon of the MDC Alliance received 5,400 votes. Mari Adam of the People's Rainbow Coalition received 69 votes. Mavunga Richard Godfrey, an independent, received 559 votes. Kudokwani Chivero Stanley, an independent, received 90 votes. Mukanya Ezekiwe Elizabeth of ZANU PF received 7,619 votes. And accordingly, Mukanya Ezekiwe Elizabeth of ZANU PF party is hereby declared duly elected member of the National Assembly for Marondera West constituency.
Chigumba Act 1. Omunye wamakomishinas aweZEC uDr. Qhubani Moyo uchasisa ngempumela asebeyitholilele.
Kathesi sibanike ama-constituents angu-7. Lokhu kubangelwa ukuthi i-process eyokuthi ama-results abe-certified ukuthi siwabale ithatha isikhathi eside ngenxa yokuthi kufuze ukuthi size siwathwele wona ngokwawo asayinwe ngabantu evelela ezigabeni lezigabeni. Izigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala ngalokho aphuze ukubuya. Aseqala manje ukuthi abuye ukuthi siwakombayile. Sizawabala sinika abantu amanye bayembayo ngabo 7 kusiya ku 8. Kodwa kalesi sithe njengoba sesitholwa lawa khona angu 7 ngcono sisiwanike abantu ukuthi basinike babekwazi impumelelo yakho. Uyananzelela ukuthi i-election le ibile ama-candidates amaningi and futhi abantu abavotileyo baningi kakhulu. Ngalokho ke ukubala kuthethe isikhathi eside. Njalo futhi uyabona ukuthi isikhathi sakuqala ukuthi sibe lokuvota esingathi i-polling station based. Ngalokho ke lokho yikho ukudelay kwenze kube nama-delays okufika kwama-results amanye. Kodwa aseqalisa ukubuya ntambama sizaba lamanye amaningi kuyathi kusiya kusakusasa mbona nathi sesilawo wonke sesifanele ukuthi sinike uZulu ama-results onke.
Uthini kuZulu bakhona sebethethi nasiyobithi? Uxwayisa uZulu ukuba ehlukane lomkhuba wokwethula impumela yokhetho ngoba kuyikwephula umthetho.
Hayi, laba abakhuluma okungayisikho okhulunywe yithi babe bezikhulumela nje okungayisikho okusemthethweni. Abantu abafungiswa ukuthi yibo aba-announce ama-results electoral commission hathi ama-political parties. Sizwile ukuthi abakhona abanye abathi banqobile kodwa hayi abanqobileyo bazakhulunywa yi-commission ngemva kokuba sesithule ama-results wonke avele ezigabeni zonke jikelele.
Unobhala jikelele welinye lamacele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe, umnumzana Nixon Nyikadzino upha umbono wakhe phezu kwale mpumela.
Izolo ngibone ukusebenza okuhle kakhulu, bebezimisele. Abantu sebajayele ukuthi imizili yabo imemide despite ukuthi babetshela ukuthi lingahlupheki lizavota lonke. Abantu bavukele emzileni, abanye balele emzileni. Abanye balele emzileni, ngiyakutshela belele emzileni, uzananzelela ukuthi yikho kukhanya engathi ama-figures abe siba makhulu by about lunch hour. Kube sekusithi emini sebeqalisa ukuthi tho tho tho. Kwezinye indawo sithe sihamba njenge imash isi iphela izizongena ku Koromonzi sithe sesizofika area ne Koromonzi eklesi eCaledonia sazofika ukuthi abantu balokhe bebuya
abazeki bathi baza kube besazisa uZulu impumela yokhetho lapho bethe bathola ukuvelela ezigabeni zonke zelizwe okwamanje bathi baqale ngokwazi uZulu ngempumela yokhetho lwabameli bezigaba kuthi eyamakhansila isaziswa eziqintini impumela yokhetho lukamongameli izokwaziswa ekucineni sokwaziswe ngempumela yamalunga edale lephalamende abezeki bathi umsebenzi wokwethula impumela yokhetho lwalonyaka kumele wenziwe phakathi kwensuku ezinhlanu ngemva kosuku lokhetho kusitsho ukuba mhlaka 4 Ncwabakazi impumela yokhetho luka 2018 iyabe isethulwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumelvis gama
Omunye wenkokheli zomanyano wamabandla aphikisayo OMTC Alliance umnumzana Tendai Biti uthi impumela yokhetho evela kuzithunywa zayo iveza ukuba iMTC Alliance inqobile kulolu khetho ngakho ke sebemelele iCommission ebona ngezokhetho eZEC ukuthi imemezele impumelo le ngokuphangisa. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Indawo eziningi zelizwe zibika sezicedile ukubala amavoti kodwa uduwoli khona ukuthi iZEC ikhanya iphuza ukubuthanisa impumela evela endaweni zonke zelizwe ngokuphangisa okusokudale ukukhuluna kuZulu weZimbabwe. Ekhuluma nentatheli zindaba emini uBithi uthi sebemelele ukuthi iZEC yazise uZulu ngokunqoba kukamnumzana Chamisa.
We have now received from our agents across the country.
Sithole imbiko yempumela yokhetho luka 2018 evela kuma agents ethu aselizweni lonke jikelele. Impumelo le itshengisa ngokungela nkinga ukuthi sinqobile kulolu khetho. Njalo umongameli weZimbabwe sekunguNelson Chamisa.
Isikhulumeli sikaChamisa uMnumzane Nkululeko Sibanda uveze ukukhathazeka ngendlela iZEC esebenza ngayo.
Election le kazangi vele election free and fair. Ibi election elo kudlala kubi kuvela kuZimbabwe Election Commission. Ngakho-ke sikholeka sithi iZEC kayime ukudlala ngesikhathi sabantu isebenzele uZulu. Icho ukuthi ophumeleleyo kukhetho lwayizolo ngubani.
UMnumzana Langton Mkhutshwa isakhamuzi seHarare uthi lokhu sokulethe ukuthandabuza kuZulu ovotileyo.
Sokhe simelele lapho ukuthi sitshelwe amaresulti, basitshele ukuthi amaresulti aphuma ngo-3 o'clock. Kathesi sokungama-past 4 sokhe simelele amaresulti, kuyini osokutenzakala? Asisokukhona osokuhluphile yini kulungisile? Kuyini okumeleleyo? Asisenifuna ukuqalisa ukuriga futhi? Kuyini okuyenza athi amaresulti siwalidlala la bantu beZimbabwe ngokukhulu kwe-border to border? So sokhe simelele amaresulti, senifuna ukusenza abantu benu njani?
Umbiko kaBithi wokunqoba kwe-MTC Alliance ukhanya wamngelwe ngentokozo ikakhulu ngabatsha abathi sebekhathele ngokuswela imisebenzi yembuso we-ZANU PF. Omunye wabatsha laba nguThulani Moyo othi ulethemba elakusasa elihle embusweni we-MDC.
Ya mina I hope into ekhuluma ngubithi yinto eqinisekileyo ngoba iMDC sokunesikhathi ingawini yakwazi. So I think ngabe kuyinto enhle ukuthi abantwana beZimbabwe thina njengabantwana beZimbabwe sithole inkululeko engcono from iZANU PF because aye bese sikhathele ngeZANU PF madoda bese sifuna at least change. Lezokuthi amazwi akhulunywa ngubithi iZEC ayisoze iphambanise ekubaleni icine sinika iZANU PF futhi amavoti.
UBithi uphinde wethesa umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga umlandu wokufuna ukubulala yena loChamisa kodwa akasegcizelelanga ukuthi ngubani omtshele lokhu. Isikhulumeli seZANU PF uMnumzana Pho Mangwana ukulandulile lokhu ethi uChiwenga kanasikhathi labantu abanjengoBithi njalo uBithi kumele ahlolwe ingqondo.
Babithi wandambotariswa msoro wabo ukuthi uchakakwana here.
UMnumzana Biti sefuna ukuyahlolisisa ukuthi usacabanga kahle yini. sasimazi eligqwetha kodwa angazi nqa esacaba ngakahle kumbe yipolitics esimenza njalo uthiwe enkakala sikhathi sokuhluphana lomuntu onjengobidi uthiwe enka ukhokhela iZANU PF kulesikhathi sokwenza inhlelo ezithuthukisa abantwana beZimbabwe
ngomnyaka ka 2008 ubidi wabaleka elizweni ngemva kokumemezela impumelelo yokhetho ingakamemezelo okusemthethweni ikomishini ebona ngokhetho ngaleso sikhathi okuyikwephula umthetho ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bhebe
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele kumama
Nansi isaziso esiqhakathekileyo kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kilohertz medium wave 15295 kilohertz la ku 17820 kilohertz kongozelani ku studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni I studio 7 umsakazo wakho
Izizalwane zeZimbabwe ezivote izolo sezilinde impumela yokhetho ngamehlo abomvu ukuthi iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokwamukela lokumemezela impumela yokhetho esihlolwe ngobuqotho endaweni zokuvotela elizweni.
Ukuvota kuqale kahle edolobheni lonke lakobulawayo kwaphela ngokuthula njalo wonke umuntu uselinde impumela esiqalile ukumenyezelwa okusemthethweni ngabeZEC. Isiphathamandla seZEC kobulawayo umnumzana Innocent Ncube uthi ukhetho luqhutshwe kahle.
Impumela yokhetho sikhangelele ukuyamukela ngoba kulama stages ayenziwayo bangasuka e-polling station. Baza kuya kuwad lapha bafika futhi labo becubungule ukuthi into zihambe kuhle baze bengaqeda sebedeclare ukhansila besuka lapho sebedlula besiya ku-National Assembly ama-councillors le themba ukuthi bazaqalisa ukuba-announce from about midnight to early tomorrow morning then ama National Assembly ama constituencies bazaqalisa ukuba-announce probably tomorrow morning as from tomorrow morning usiza lezi zikhathi babe be-announce ke ama results anala
Uncube uthe impumela yokhetho yadalela ephalamende lamakhansili izaphuma amasinya kulekamongameli
i-presidential sonke siyakwazi ukuthi kayikhulunywa ama-results ayo kakhulunywa along the way aze phuma khona le eHarare sebuye wonke ilizwe lonke okwenzakalayo kule ndlela ezimbili ezifakwe ukuthi ama-results ahambe ngazo indlela yokuqala yena lesijayeleyo ukuthi kumele ahambe edlule ku-ward adlule ku-constituency azile ku-district azozofika la kube sokusithi esibili e-presidential only awe-presidential only asuka ku-ward u-deputy ward elections officer ewathwale physically to i-district afike ke bese bemelela kamanye ama-ward before proceeding ukuthi babuye eHarare esilikhangelela ukuthi by this time kusasa awethu kobulawayo kumele abe sendleleni kumbe phose sefika ko-eHarare
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi izek bayimemezele impumela yokhetho ngokuphangisa.
Lapha asifuna ukubonga kakhulu inkulumende lama election science leyo la. Ukushengisa ukuthi abantu lapha especially lapha kobulawayo lapha sithule kakhulu. Vela akula dlanguzana, vela azangizilwe, azangisenzini, asibili sivote kuhle. But siyamelela vele kubuye ama-results. Njose wekulumende ama-results abuya ngoyo, so simelela ama-results.
Umnumzana Ezra Dube uthi babonga uhulumende ngokuqhuba ukhetho ngokuthula.
Ngithi impumela yakhetho siyayibona njengokuba lokhu sethulwa izeki. Kodwa bese kucela kuzeki ukuthi basinike impumela province by province. Ngoba basitshelile kusena ukuthi sebethole impumela evela kuma-province angu-4. So siyabe sikhangela ukuthi bathathe i-province eyi-1 basitshele ukuthi lama constituencies amangaki. Inye ngayinye i-constituency iwinwe ngubani. Ayikhona lokuthi bacuphele asikuzwisisi. Njalo besicela ukuthi ama-results lawa bayelethe masinyenze ukuthi abantu kuhle kudlule. Owinile abekwazi ukuthi winile, lodliwe abekwazi ukuthi uwinile. Abantu bengabokhithwa, bengabogcina bekususpense ngoba akulunganga.
Kulabantu abayisilinganiso songamachumi edlula ayisikhombisa lengxenye ekhulwini yabantu abayizigidi ezingamachumi amahlanu ababhalisela ukuvota abavote izolo asebelinde impumela yalolukhetho. Abantu sebeqalile ukutshengisela esigodlweni befuna impumela yokhetho bethi izek iyaphuza. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eCommand Center ngingu Anastasia Ndlovu.
KuStudio 7 namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo All the Connection siyakhangela ke okuphuma kwezokhetho. Nxa lifuna ukuthi lisibonele ke kunomboro le 001 202 619 2077. Ye lingakhohlwa sibili ukuthi lisibonele kweze ukuthi silifonele khona ngapho labe likhona. Impumelelo yokhetho olwenziwe izolo isiqhazile ukuphuma kancane kancane. Abakomishini ababona ngezokhetho sebethule impumelelo yezigaba ezikhombisa lapho osokunqobe khona ibandla leZANU-PF ezikhundleni ezisithupha MDC yathola esisodwa. Intelele izindaba yethu yeStudio 7 uChris Gande usethulela lolu daba.
Isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti njalo ongumkhokheli webandla le-PDP wenze umhlangano lentathele zindaba namhlanje ekuseni wathi umanyano lo usunqobile kukhetho. Lokhu uBiti ukwenze lanxa umthetho usithi akumelanga omunye umuntu ongayisiyo zek ethule impumela yokhetho. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye wethule imbiko enkundleni ye-Twitter esithi usenqobile njalo usemelele izek nje kuphela ukuthi yethule impumela. Kodwa impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF linganqoba kungela kuphinda umphehlo owaziwa ngokuthi i-runoff ngoba uMnangagwa uyabe ethule amavoti adlula okufunwa ngumthetho ukuthi abumbe uhulumende omutsha. Intatheli zindaba esebenza izimele uSimeon Mubengeranwa uthi abantu bajahe impumela ngoba bedubeka.
Weli ngombono wami ngibona ngathi abantu they are ngathini inhliziyo zabo zikhathazekile. We are looking at abantu abaphile ku system over 38 years if I'm not mistaken. Under umongameli prior umongameli Robert Mugabe. So abantu nje abala kukholwa ukuthi mhlambe ama elections lawa engaba credible or engaba fair. So I think it's basically ama mixed feelings ebantwini nje in terms of the outcome. And
omunye oncintise kukhetho umnumzana Fortune Mlalazi uthi abantu bebekhala ngokuphuza kwabavotisayo endwendweni zokuvota.
uketo kube lama hiccup administratively lapha lalaphayana kodwa siyenelisile kunye labezeke kuba nasikhulumisane siwa solve lawo ma problems and then of course abantu baphumile ngobuningi babo besiyavota so osikunanzeleleyo ekuvoteni ukuthi process that is slow ezindaweni ezinjengamagwegwe primary ezinjengasemasem terminus emagwegwe north bekulama queue amade abantu bathethe isikhathi eside njalo langabe lichisa so ke yiyo athi engezinye zezinkinga.
Impumela le isethulwa kumabonakude abantu abaningi kade bebukele batshengise ukudana okukhulu ngoba bebekhangelele ukuthi uChamisa uzakhokhela endaweni ezinjengeTiretsi lapho okwaba labasekeli bebandla abaningi kakhulu emhlanganweni werali yakhe khonale kodwa iZANU PF inqobile kulesi sigaba. Ngimele iStudio 7.
Ndaba ngakhulu-ke Chris Gande singe sithathe-ke olunye njalo udaba impumelo yokhetho ezantsi emandebeleni sikhazile ukuphuma njengakhonoku esilethulela khona. Walbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Impumelo yokhetho esiyethulwe yikomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC iveza ukuba ubengumeli weGwanda Central edalele ephalamende umnumzana Edson Gumbo weZANU PF unqotshiwe ngumnumzana Patrick Dube omanyano we-MDC Alliance. UDube uthola amavoti azinkulungwane ezedlule ezilithumi 10,390. UGumbo wathola inkulungwane ezedlule ezisitshiyagalolunye 9,416. Edolobheni leGwanda umanyano we-MDC Alliance uthole izihlalo eziyisithupha ezekhansili kwathi ibandla leZANU PF lathola ezine othi ukuthi umbuso wedolobho leGwanda obuphethwe yiZANU PF susiye ezandleni ze-MDC Alliance. Phakathi kwamawadi amahlanu weGwanda Central asemaphandleni ibandla leZANU PF lithola amathathu kwathi MDC Alliance yathola iwadi eyodwa. Umnumzana Midas Ndlovu oncintise lilungu elizimeleyo kuwadi 13 unqobile. IZANU PF inqobe eGwanda South kuwo wonke amawadi ayisitshiyagalombili. EGwanda North i-MDC Alliance idole izihlalo zamakhansili eziyisikhombisa kwathi iZANU PF yadobha ezintathu kodwa umnumzana Amon Clinic Ngathi obezimele wanqoba. Umnumzana Fiction Siziva isakhamuzi emzimuni uthi ukhangelele ukuthi labo abanqobileyo bengabe lenketha betshabi.
Sasibona lapha ngabuya ukudla uthole ukudla sokunikwa abantu be-one party ethile kumbe kuyini okubuyayo okuthile ukuthola sokunikwa abantu abathile abayiphathele kodwa ethile wena ongasoliyeyo iphathi ungaphiwa. Yikho besikhangelela kakhulu ukuthi lapha kungangena laba kungangena laba abakhokheli benze into enhle eqondileyo ongala discrimination ungabandlulula abantu.
Ikomishini yezokhetho ithi izaqhubekela phambili sazisa ngempumela yokhetho phakathi kobusuku. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kuye kwafika kimi ukuhlakanipha ngomzulo. Kuye kwafika kimi This is the time. This is the time. Time, the time for you and me to reach boundaries and break boundaries and no boundaries. To reach boundaries and break boundaries and no boundaries. Let come together and share ideas and knowledge, inspiration. Although they say we are uneducated, we are better than them. Our music goes across the world.
Impumelelo Shining Stars labezo sibili ba khayizwa kunopoke ba kabela nje becula ngendlela abayaziyo. Singayihlukana ngokuthi sikhangele ezinye indaba ebesikhokhela namhlanje. Ibandla lezanupf likhanya likhokhela kumpumela yokhetho esithe yethulwa ngabekhomishin yebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. UMnumzana Tendai Biti we-MDC Alliance uthi impumela yokhetho iveza ukuthi i-MDC Alliance iyanqoba. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lesayo ngoKips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.